Nyayai yekuti yamalava kuti anonzi apuwe 5 years more. Ini ndinofunga kuti the court, the judges, havana kuiongorora zvakanaka. Nokuti government iri kunatsoona kuti zvavakaita zviri pamutemo. Nokuti makadzokera constitution yedu, ino mwakaiverenga inokutaurira izvo. Pa 70 years hongu anogona kuti ngaachizwa, ngaachiretire. But anogona kuitwa dig in the other 5 years izvozvo. Pamwe asinga operate the same way, the same capacity yaanga achiita before. Nokuti asvika pa 70 years. 70 years haingonzi chete kumajaji kana kuti kune vamwe vari selected. Vamwe ndakabvuma iyo kuti okay, pane mistake usave 70 years wasaka ngaabve malava. Hazvizi kuzoapplya here kuna iye president pachezvake, nokuti akapfuurawo futi 70.
Vatyiri manyaya tichiitarisa netsananguro yamuri kupa, muri kuti imi jaji anenge asisazotarisirwa kunge achiita basa raaiita panguva yanga asati asvita 70 years. Hazvizoita here kuti vamalaba varambe vari judge president? Mukutaura kuti vanenge vakubva kuve pachigaro chavo chekuve mukuru wevatongi vematare.
Iyoyo ndiyo nyaya inofanirwa kunge yakaitwa yakataurwa nezvayo kuti atange achibachiita chii kana apuwa 5 years. Iyoyo ndo nyaya yandinoona kuti hurumende ichauya isa contesta ipapo kuti isu tiri kuda kuti adai, but hatisi kureva kuti anenge ari kulida. Vanogona kudaro ende vanogona kuwina on that, because constitution inobvumira those ma5 years aya.
Vamwe muzanupiefu nemuhurumende iyoyi nyaya iyoyo vari kuenzanisa nevatongi vekuno kuna naAmerica, wekuti kana apinda pabasa anotozongobviswa kuve mutongi nerufu. Musiyano uri kutariswa nevanhu unenge uri papi? Kana kuAmerica kuno munhu achikwanisa kutoita makore 90 ari judge ari pabasa rake, kana chete achigona kunge achisenza, asi kuZimbabwe onzi zvaasvika 70 ngabve.
Hamugone kukompea kaedu yatinosenzesa kuZimbabwe. Is it the same with American law? And why would we kuti tinoda kuti isusu ngatiite izviri kuitwa nemaamericans? Kana dai zviri zvatanga shida tainge takaisa izvozvo muconstitution yedu at the first place, pasina that 70. So now kuti pakaitwa 70 years, we go by it. And hakuna chinopikisa kuti asarambe aripo malaba uyu kunze kwe 70 years dzatakabvumaka dzakaenda munhu muconstitution. Saka we follow that, but hazvirambizowo kuti acontinue 5 years hatigoni kuzvikombera nemaamericans kana kuti neanyone. Ndo zvatakaisa muconstitution yedu.
Saka munoona here imi vatongi vematare ivo vanotarisirwa kunge vachizonzwa nyaya iyi vachizoibata zvakare kana hurumende yapikisa?
Yes, vanogona kuita table again and vanogona kuita reverse and the government inenge ichiwina ipapo, because the bottom line is koti dzedu isusu dzese dziri owned neruling party. Power yavanayo yakawanda ndeipi vanoiwana kwani? Majaji upaya aripo, power yavo yavanayo right now inoitwa regulate negovernment. Saka they are not independent, they are not pure. Havasi vanhu vanogona vakazvimiririra vanongoita zvavano zviri pamutemo ezitwe. Havasi majaji edu haasi, anokondirorwa negovernment. So muri kukondesa vanhu, muri kupikisana nevanhu vanokukondirorai. So therefore vanotoitambira chete vagoona kuti chinoitika nechiti kana vachahwina haijakuveri machi, nokuti government inogona kuwina on those points.
Takanzwawo gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vachishoropodza vatongi vematare ivava vachiti vave captured kana kuti vava kushandiswa nenyika dzekumawirira kana nevanhu vanoda kupidigura hurumende. Munoti iwe imi maonero enyu?
Takanyora constitution iyi takamboenda kunobvunza vanhu vekune dzimwe nyika. Ivo vacho vakune dzimwe nyika chavanopindira kuti vakozotaura kuti chokwadi matadzirwa apa vachidei.